Varairidzi vakawanda vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nemashoko emutungamiriri wenyika vakataura kwamutare vachiti hurumende yavaizobvumi kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi vakati vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mihoro yavo. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavasira Shou vati hurumende ndiyo iri kutombunyikidza varairidzi nekuvamanikidza kuti vaite zvisingagoneki. Vazhou vati nyaya iripo ndeyekusakwana kwemihoro nekudaro hurumende inofanirwa kugadzirisa kuti varairidzi vawane mari inoita kuti vararame pamwe nekukwanisawo kuendesa vana vavo kuzvikoro.
Varairidzi varingoti mari iyoyo haikwanisi kuti vakwanise kuti vaende kubasa kwavo. Vane chidokwadokwa zvekuti vaende kubasa asi mari haikwani yekuti vakwanise kunge vachienda kubasa kwavo. Zvikuru sei maschool fees akakwira akuita ma 26,000 to 60,000. Saka vana vavarairidzi vanenge vachida kuti vaone kuti ivo vabereki vana vavo vangaenda kuzvikoro sei ivo vachitandira 3.6.
Vachipindura panyaya yekuti hurumende haina mari yekupa varairidzi, vazhou vatiwo zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vehurumende vakadai semasoja nemapurisa vari kutambira mari yakawanda kudarika varairidzi. Vazhou vatiwo hurumende ngaise pachena mari dziri kutambirwa nevashandi vese vehurumende vachiti hazvibatsiri kuti vamwe vashandi vehurumende vanotambira mari yepamusorosoro vamwewo vachitambira mari isingakwani kuti vachengete mhuri dzavo.
Kana kwata unofunga kuti varairidzi vanoda mari dzakawanda, isu tinochallenja hurumende kuti iproduce masalaries anotambirwa nemhuri dzese kubva kuna president kuenda macabinet ministers kuenda kuna MPs kuenda kumateacher kuenda kusvika kuna groundman. Zvingaitawo here kuti groundman wapachikoro anotambira mari inopfuura yaticha?
Munyori mukuru musangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vati chero vakanyimwa mari nekuti havasi kumabasa hazvina musiyano wakanyanya sezvo mari yacho yavari kutambira iri shoma shoma zvichienzaniswa nemari inodiwa kuti munhu ararame pamwedzi wega wega.
Chimiro chakaita muzvikoro zvedu ndechekuti varairidzi vari kuda mari kuti vakwanise kuvachidzidzisa nekuti varairidzi havana mari inokwanisa kunge vachienda kumabasa nekuti hazvina zvazvichachinja kuti vataura kuti vasiri kuenda kumabasa vakupiwa mari nekuti mari yacho yavari kundopiwa yakangofanana nekusapiwa mari. Saka isu taramba takamira ipapo pakuti varairidzi ngavange vachiwedzerwa mari.
Mutungamiriri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Kundani vatsinhirawo vachiti varairidzi vane chido chakanyanya chekuenda kubasa asi vakati hazvibatsiri kuvati vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vareko. VaGundani vatiwo vakazvipira kuita musangano nemutungamiriri wenyika kuitira kuti vanyatsovaonesa zviri kusangana nevarairidzi.
Semusangano weZimbabwe Teachers Association takazvipira kuti tiite nhaurirano dzinosanganisira kana nehaye kuofisi yepresident wenyika tichivapawo umbowo hwokuti pasi apa pakambomira sei.
Varairidzi vanoti vanoda mari dzemihoro dzinoenderana nemadhora $520 emari yekuamerica uye kuti kuzvikoro zvese kuiswe urongwa hunobatsira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 kuti utano hwavo nehwavadzidzi huchengetedzwe. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa kuti tinzwe divi ravo pamashoko ari kubva kuvarairidzi. Vachitaura kwamutare nezuro mushure mekushanyira nzvimbo dzakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai kuchimanimani vamunangagwa vakati hurumende yavo haizobvuma kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi vakatiwo vese vari kuramwa mabasa vachasheya mihoro yavo. Asi masangano evarairidzi ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kubasa. Vana Sorojena varere muhapwa dzemakomo vakasiya vataura kuti panorwa mikono uswa ndihwo hunokuvara. Ichi ichokwadi sezvo kunetsana kwehurumende nevarairidzi kuri kuvhiringa dzidzo yevana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.